kuitakwa mdenga kuya kunobva mukuona zvakaitika muparamende yapfuura kufunga kwangu. Muparamende yapfuura iyi pane mabhiri akawanda chaizvo kusanganisira mitemo kana kuita realigned to the new constitution isina kuzodii ichikwanisa kuuya kudare reparamende nekuda kwekugairwa anenge aita nemaministra anenge achifanira anga achipusha kuti mabhiriwa wanga achiuya muparamende. Kutaura kwava mudhenda kunogona kunge kuchibva nekuziva zvakaitika kubva muparamende yapfuura.
Chinodiwa napurezidendi panyaya iyi chii?
Kana ndakatarisa State of the Nation address yakaitwa napurezidendi ndichisanganisira speech yavakapa kuUnited Nations kukavanga vari kuamerica nezvavanogara vachitaura. Munhu anofamba neiyo mantra yekuti Zimbabwe is open for business. Kana ndakatarisa legislative agenda yavakapa isa vakapa State of the Nation address ndinoona kuti mabhiri avakaisa pamberi mabhiri ane chokuita nenyaya iyoyo yekuti he says he wants to open Zimbabwe for business. Ikatarika pane companies and other entities bill, ikatarika pane Zimbabwe Investment and Development Agency bill, pane mines and minerals, pane gold trade nemamwe, but mukatarisa emphasis neavakatanga nawo anenge akatarisana nenyaya idzodzo dzekuti vanoti vanoda kuopena Zimbabwe for business.
Pane nguva yakakwana here kuti makurukota auyise mabhiri ese aya 20 kudare reparamende?
Ya, ipapo ndobva neimwe nyaya nyaya iyo yakaitaura painduction yemaministers nemadeputy. Saka kana ndakatarisa, of course inogona kuzoextenda kusvika kune dzimwe nhengo dzekozvii, asi mabhiri aya mabhiri anounza neexecutive through maministers. Saka 8 days takatarisa process yekudrafta bill inoinvolva department rekwaag zvichidzoka kuzombodzokera 30 days ndogona kunge zvakaita nguva diki. Asi ndingotora kuti sevamudhenda pavaitaura nyaya iyi vaingotaura agents yekuti mabhiri aanga achiunzwa kuparamende.
Munoona sekuti iyi inzira yakanaka here yokutuma makurukota kuti vaite basa ravo?
Izvozvo ndichitaura ndakamirira parliamentary monitoring trust. Mukushanda kwakadisita kusoko tinoona kuti maministri executive ezi represented nemaministri vakazorora havana agency nyaya dzekuparamende. Kana makazvitarisa muchaona kuti takamboita scorecard tichitarisa attendance chaiyo yeregista yokuona kuti ndiani anouya kuparamende ndiani asinga uyi kuparamende, tikaona kuti maminista ane chitsama haauyi kuparamende. Saka titatambosvika pakutaura pakupiwa ultimatum ina ye30 days executives as represented by ministers they don't seem to take the legislative business very seriously. So nhau yekuti yakataura navamudhenda iyi iri line nerole yeparliamendi which is to provide an oversight over the activities of the executive. So kana vachiti ministry ichatobva kuunza mabhiri anoenderana nayo tichapedzira takusamonai kuparliamendi kuti mutiudze kuti chii chatichadzikai kuunza mabhiri akanzi ari kuuya ari pachilegislative agenda yapurezidendi. So nedzimwe nzira ingava nzira yokupusha executive maministers kuti vatore business rekuparamende a bit more seriously. From our understanding, from our observation, maminister they don't seem to be taking parliamentary business seriously most of the time. Tine chironga che question and answer nekuti ma ventures edu anobvunza maministers mibvunzo inoenderana nebasa rekumaministri yavo. Tinowanika zvagiri kuti ipapo maministers edu haauyi pamwe anotumira vane madeputy pamwe pavanouya havanyatsopinduri mibvunzo iya sevanhu vari siriasi nemibvunzo inenge ichibvunzwa pari.